Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vatungamiri vemapato ezvematongero enyika vanofanira kuudza vatsigiri vavo kuti vasaita zvokurwisana. Gurukota rezvemari vamutori Ncube vokurudzirwa kupa bazi rezveutano mari yakawanda mubhajeti. Mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi atenga zvikamu 33 kubva muzana kana kuti 39% zvekambani yeAlpha Media Holdings inobudisa mapepanhau eZimbabwe Independent, The Standard neNewsday. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kukwira kuri kuita kusungwa nekurohwa kwevanhu pamwe chete nokurwiswa kwevanhu vari mudzimba dzavo, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti izvi zvagara zvichiitwa nebato riri kutonga kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Imwe yenyanzvi idzi muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kusungwa nekuroverwa zvematongero enyika hunokwira pose panenge Zimbabwe yatarisana nesarudzo. Muzvinafundo Mukasa vanoti havaoni zvichabuda musarudzo dzegore rinouya zvichitambirwa pasina mutauro.
Takudzokera kugore ra2008 nemamwe makore kana kwangosara mwedzi mishoma shoma kuti kuitwe maelections kuZimbabwe, ZANU inoda kubvundutsira kutyichidzira wanhu kuti mukasati votera muchationa zvatichakuita izvi nezveviolence. Saka ndochinjinoitwa nezano kana takuenda kumaelections kuya, ndo zvaanoita izvozvo kuita zveviolence zvekurova wanhu, kuvatyichidzira kuita kuti musi wavanonovhota wanhu vanozovhota wachitya voti zviri nani kuvhotera ZANU ngekuti watitaurira kuti mukasati vhoterai tichauya tichikuurayai kana kurowai chaizvo. Vari kuendesawo futi mashoko ekunyepa ekuti tichaziva kuti mavhotera ani, woti tine michina inoita kuti tionei kuti muri kuvhotera nhingi kana kuti muri kuvhotera nhingei. Vanhu vazhinji vachamanikidzwa kuti vatiwo handigone kunyora, saka ndichada kuti batsirwe kuvhota. Saka matrix ezano vanogara vachiita kana takuenda kumaelection.
Chii chingaitwa nevanhu pamusoro penyaya idzi?
Chinhu chikuru ndechekuti vanhu vasatye. Vanhu vanofanira kutaurirwa zvakasimba kuti kana maya kunovhota hapana anozoziva kuti mavhotera ani. Pane imwe pfungwa yekuti kana vanhu vezano vauya vachiti huyai kumisangano medu kwedu imbai nziyo dzezano, kana usichida kana usade zano ichingoendawo ikoko uchiziva kuti musi wekuvhota unovhotera ani. Saka ndopfungwa iriko ikoko yekungoti chingo usatyeba kuti ndichavhotera munhasiri ZANU. Saka ndochinchida kusimbisiswa chaizvo pakutaura vanhu kuti musambotyisidzirwa nezano pa havana masimba kana kwakuya kusarudza kana wakusarudza munhu waanoda kuvhotera Hapana achazoya chiti ndaona kuti mavoterani nechimwe chinhu chekuti wasatyityidzirwe kunzi itai kuti hatigone kunyora toda kubatirwa wasatyidzirwe ba ndozvinhu zvikuru izvozvo.
Munofunga kuti sarudzo dzegore rinouya dzatakamirira idzi zvinenge zvabuda madziri munoona sekuti zvichatambirwa zviri nyorere?
Handifunga kudaro ngekuti hapana chachinja paground. Zviri kuitika iye nhasi zvakangofanana nezvakaitika muna 2018 nezvakaitika muna 2013 or 2014 nezvakaitika muna 2008 hapana chachinja ba. Saka zvichabuda pakuvhota kwegore rinouya zvichangounzwa zvichangoshungurudza vanhu wadi zvinenge zvisiri chiratidzo chechido chevanhu vekuZimbabwe. Saka ZANU inotopona kugara pachigaro nekutsvichidzira vanhu
avo vange vari muzvinafundo. Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Mukuru weZANU PF mudunhu reWashington DC Dr. Frank Guni vanoti kazhinji tinoona vatsigiri vemapato ezvematongero enyika vachirwisana, asi vatungamiri vemapato avari kurwira vasingatukani kana kurwisana. Dr. Guni vanoti vatungamiri vemapato zvematongero enyika vanofanirwa kubuda pachena vachirambidza zvekurwisana pamusoro pezvematongero enyika.
Tingati nguva yega yega yesarudzo panowanika kupesana kwepfungwa uye hapamboshaike vanhu vanotyisidzirana, kutukana nekurovana kana kupondana. Zvinova zvinhu zvinonyadzisa munyika yeZimbabwe yakasununguka. Hatitarisire kuti vanhu vasvike pakurwisana nenyaya dzematongerwo enyika. Saka isu tinenge tichitokurudzira kuti dai vanhu vanzwisisa kuti zvematongerwo enyika inyaya yokupesana mupfungwa nemaonero ekuti nyika ingatongwa sei uye tingagara sei tichidya rifa renyika yedu tese pamwe chete sevana veZimbabwe. Izvi zvokurwisana nekurovana hazvina zvazvinobatsira.
Avo vange vari mukuru weZANU PF mudunhu reWashington DC Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Paramende nezuro yakatanga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhajeti ra-2023. Vakawanda muHarare vachiti bhajeti iri rinofanira kupa mari yakawanda kubazi rehutano, dzidzo yepasi, pamwe nemabasa aikowanisa vanhu mvura nemagetsi pamwe nezvifambiso. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutanga muHarare wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvebhajeti nemari, mumwe mugari wemuHarare vaCharles Kautare vati bazi rezvemari rinofanira kuisa zvikamu makumi maviri kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana zvebhajeti rese kubazi rehutano.
15% parizvinezvi is just but a drop in an ocean. Saka taakuchitokumbirawo kuti eno zvaita tagona kuwana kana 25-30% kusvikira zvinhu zvazonaka todzokera kumashure ku15% nokuti zvinhu zvinenge zvamira mune zvakanaka. Koya nyaya yekuti kune anonzi maternity user fees, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvedu. Madzimai vari kutambura zvikuru sei, ana amai nevanasikana havasi kukwanisa kuenjoya the right to health as per the national constitution. Saka tikukumbirawo kuti mari idzodzo kana kuti mauser fees, maternity user fees, ngava anoscrapwa across all levels of governance.
Amai Tendaishe Changamire vesangano repopulation services international vatsinhirawo mashoko aya.
And takatarisa budget yedu tichiona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana 3%, asi 3% iyo zvakare iri muRTDS. Mafamily planning commodities edu tinoimporta, hakuna atinowana lokali. Satukuona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana madisbursements late, and pavanozoenda kuRBZ kunobhidha for foreign currency, foreign mari iyoyo iri kuuya yavashoma, macommodities ari kukwanisa kutengwa mashoko.
vamwe vopinda mumusangano wanhasi ndiamai Rosario Guamombe avo vati mari yakawanda mubudget ra2023 ngaishandiswe kutenga mabhazi vachiti vanhu vari kutambudzika pakufamba.
Submission yangu yekutanga ikukumbirisawo kuti pari kugadzirwa budget mari yakawanda iendeswewo kutransport and infrastructure. Vanhu vari kutambudzika nenhau yetransport. Chiri kusvikira kuti vanhu vari kurobwa, vari kusangana netsaona mushure mekunge vachipinda mumotikari dzisina tsarukano nenyaya yekushaya mabhazi ekuti avatakure kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzavanenge vachienda.
Vaenderera mberi vachiti dambudziko remvura ratekeshera nenyika yese, uye bazi rezvemari rinofanira kuisa mari yakawanda pakugadzirisa dambudziko iri.
Tikumbirawo kuti mari iendeswe kune vanoona nezvemvura. Mvura iri kushungurudza vanhu mukati menyika yedu, kunyanya kumadzimai. Ndo vari kuwana, vari kushaya nguva yekuzorora nenyaya yekutsvaga mvura. Ndofunga tikatarisa pane maprojects akabvira ataurwa kudhara. Tine nyaya yekugadzirwa kwemuda demu nanhasi ichiri ngori nyaya iri kugadzirwa, iri kungotaurwa nezvayo, asi hatisi kuona chimuko chiri pazviri. Tine nyaya futi yeproject yenzi Kunji demu. Takangonzwa kudhara kuti Kunji demu iri kufanira kugadzirwa, muda demu iri kufanira kugadzirwa, but hapana zvatiri kuona zviri kufamba pazviri.
Amai Lilian Gwanyanya avanorarama neurema vati hurumende ngaikoshese kodzero dzavo.
Saka ndiri kuti inini kana yakualoketwa ndopaya pokuti yaaloketwa iri inclusive, kuona kuti inobhalanza kwese, ngaivewo inozova nechikamu chinotoenda chakatageta vanhu vane madisability. Tiri kutarisirawo kuti bhajeti iyoyi ngaive bhajeti inoenda tingati isusu schemes of resilient and sustainable livelihoods for women and girls with disabilities. Tukuona kuti vakatisarirei.
Va Darlington Madzonga vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development zvakare vari nhengo yeFighting Equality Alliance vati hurumende ngaikwidze mitero yemakambani kana kuti corporate tax yoderedza mitero inobhadharwa nevanhu vese yakaita sevalue added tax. Vatiwo paramende inofanira kuona kuti bazi rezvemari rinopa mapazi ese mari yekushandisa paine nguva, vachiti hazvibatsiri kungoti pane budget asi mapazi asingapiwe mari idzi. Vaenderera mberi vachiti havana mufaro nekuti paramende inowedzera budget kana kuti supplementary budget asi isina kutaura neveruzhinji.
Bhajeti redu riri kuitwa nemaRTGS, asi tese tingangodedu kuramba munyika muno taakushandisa maUS dollars. Ndosaka ichizoona pachizoita dambudziko rekuti munozoita rimwe gungano futi rekuwandudza bhajeti resupplementary budget. Isi chisisipo, asi tichimbowirirana kuti nyaya yebhajeti inyaya yedu tese. Dai tagona kuti tiite zvinhu zvedu nehwaro kuti kana tazviita tatopedza, kwete kuti vamwe munozogara penyu mega mozoti makuita supplementary budget isina input redichi macitizens.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati misangano iri kuitwa neparamende yakakosha chose, kunyange hazvo bazi rezvemari risingatore zvese zvinotaurwa neveruzhinji. Vatiwo Zimbabwe iri kusarira kumashure pakuzadzisa zvimwe zviga zvakabvumirana nenyika dzemuAfrica zvakaita seAbuja Declaration, iyo inoti hurumende dzese dzemuAfrica dzinofanira kushandisa zvikamu 15 zvemabhajeti adzo panyaya dzeutano.
Tiri kutisarirei kumashure, especially tichienzanisa neatingati international or even maregional benchmarks emari yatinofanira kunge tichishandisa takatarisana nemasectors akaita sana health, masectors akaita sana social protection, masectors akaita sana water and sanitation. So tikangoti hongu ithink zvakakosha maconsultations kuti aramba achiitwa, uye kuti isusu vose masikola nemaactivist one vamwe tirambe tichingoadvocata kuti hurumende irambe ichiprioritiza masectors anovandudza upfumi hwenyika uye anovandudzawo kugara kwavanhu zvakanaka.
Sachigaro wekomiti iyi amai Chido Madiwa vati vafara kuti vanhu vauya neuwandu hwavo kusanganisira vechidiki nevanorarama neurema. Vakurudzira veruzhinji mumaguta ese munyika umo muri kufamba zvikwata zvekomiti iyi kuti vaende kumisangano iyi vanopa pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichitevera mashoko ekuti mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa atenga chidimbu chekambani ye Alpha Media Holdings, sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, rinoti apana chinotyisa panyaya iyi. Sachigaro wemisa Zimbabwe va Golden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti kana mashoko awa ari echokwadi, hapana chinoshamisa kana kufundusa, sezvo vatori venhau nevaridzi vemapepanhau avanoshandira vachiziva mafambisiro anoitwa basa iri uye vachiziva ruvimbo runoiswa nevanhu mumapepanhau. Bepanhau repadande mutande reNewsworks rinoti mukwasha wavamunangagwa Gerald Mulochwa akatenga zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 39% zvekambani yeAlpha Media Holdings inova muridzi wemabepanhau eNewsday, Zimbabwe Independent, The Standard nemamwe.
Isu semedia Institute of Southern Africa muZimbabwe tinoramba tichirangaridza vanhu donzo redu rekushuvira kufambiswa kwemashoko pajekerere pasina kumbunyikidzwa, uye mashoko anobatsira vanhu vagari vemuZimbabwe kuti vakwanise kuita zvavangaita kana kushanda vachiziva kuti media iri kuvabatsira mukuva nemadecisions akanaka. Saka tinoramba tichikurudzira vangava vanhu vanoda kutanga mapepanhau, kutenga mapepanhau kana kunyora mumapepanhau muzvivhitivhiti nemunhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika, kuti rangarirai donzo rekuti kubudirira kwenyika hunge vashandi vavo vanova vatori venhau vachishanda vasingatyi kana vasina bato ravakarerekera, vasina zvavanovhunduka kuti kana vachinge vaita zvingazovakanganisa mukuramba vachigara pamakamba avanenge vakapiwa basa nawo.
Munofunge pamusoro pehama yemutungamiri wenyika ichitenga chipandi chekambani yemapepanhau?
Mashoko ari kutenderera anova akatekeshera munyika kuti mukuwasha wemutungamiri wenyika avawo nechidimbu muAlpha Media Holdings. Isu seorganization tinongokurudzira professionalism yatinofungidzira kuti icharamba iripo ichiita kuti vanhau dzinongosvika kuvanhu dzirambe dziri nhau dzakakodzeka, dziri nhau dzine udzamu, dziri nhau dzinobatsira nyika yeZimbabwe kuti ive nebudiriro, uye vagari vemuZimbabwe vave neinformation yakavakwanira kuti vave nemainformed decisions mungava mune zvipi zvazvo zvavangaita mukugara kwavo nemukurarama kwavo.
Pane chakaipa here apa vamaunganidze? Imi semisa Zimbabwe munoti
sesangano ikurudziro yedu kwete kuAlpha Media Holdings koga, asi kune vatori venhau vose nevaridzi vemapepanhau vose kuti especially munguva yatinoenda yesarudzo ngatirambe tichirangarira maethics ejournalism, ngatirambe tichirangarira nyaya yeprofessionalism, ngatirambe tichirangarira kuti nemhaka yei tiri mumedia, tiri mumedia kubatsira community yedu kuti ive nebudiriro kubudikidza nemashoko ainogamushira kubva kwatiri.
Avo vange vari Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti hurumende iri kupa vashandi vakuru mubazi rezvedzidzo mari yokufamba nekudya kana kuti per diem inoita madhora ekuAmerica 125 $125 pazuva asi vachipiwa iri mumadhora emunyika. Vari kutuwa mari iyi vanosanganisa vatariri kana kuti mainspectors. Izvi zvinonzi zvashatirisa varayiridzi vazhinji sezvo vachinzi havakodzeri kupiwa mari iyi. Munewsday makare vatsigiri vechiduku veZANU PF vanonzi nezuro vakaita zvehasha pamahofisi amajistrate kumbare vachiti vachapisa motikari dzemagweta kana vatsigiri vatatu veCitizens Coalition for Change vakasungwa asi vasati vaudzwa mhosva yavakasungirwa vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kana kuti bail. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanakoma makadi vanakoma pasi de 7 apo hei washangore pasi de 7 apo hei apakaipa pakaipa kwakomana ndikutomhanya so pakaipa pakaipa ndinacho zvinomira zvakanaka apa hei pakaipa pakaipa hei hei apa hei pakapara hai pahoti pakaipa 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 tinohwina pakaipa pakaipa.
Ndoda kumbotaura pamusoro pevamahiya. Vamahiya vanoziva here kuti nyika iyi kana vachiti yakatogwa navanhu inyika hondo yakagwewa navanhu vese, vanhu vese vakagwa hondo andimona. Saka vamahiya ngavarege kuda kuita zvinhu zvokushamisira kutasakuti chii chashamisira nhasi kuti kwai ndakaenda kuhondo, but vakaona sapoti yakakura kubva kuvanhu. Mana zvirivati vaisapotawo zvinohlisa vanhu vaya vaya vachitonyifomiwa kuti pakati musaenda pane masoja akaungana pakati nzvimbo yakati zira yanga yakamira zvakaidi chichichi vaitofamba vakutoziva vachitokudziwa manamujibha chirova nani tikangovaona vanhu vaikangovaona vaitongovaudza izvozvo kuti pakati pakamira so. Saka kuzikupa hondo here kana da pasina vanhu vese vaisapota vachibika chikafu nokuvawachira nokudinokudini chii chainge chichizoitika ikozvino hondo yacho vaizokwanisa here? Havasadarova mahiya ngavaite somunhu mukuru zvaunyasa zvava kutaura zvinobatsa naizvozvo. Saka isu tongofa tofa tichitambura nekuti ivo vakaenda kuhondo plus vamahiya vanofanira kuziva kuti ivo munhu wakaendeswa kuvankiri manjimanji apo vakapromotawo manjimanji pamaelections apo. Saka vakuda kunzi ivo kana vakavavakuruguta vanje vadongorera pamari manje vakuda kuvharidzira vamwe vanhu, but mahofisi vamwe vese vari kutangura vasadaro ngavakure mani inotenda ndivahume.
Mangwanana akanaka mhuri yestudio 7. ZANU PF yaputsa misha yevanhu. Varume vazhinji vakungobuda muZimbabwe vachienda kunopambara kunyanya kusouth Africa uko nekuBotswana vachisiya vakadzi nevana. Murume anoita 2 years 4 years haasina kana kumbodzoka kumusha. Misha yaparara veduwe, misha yaparara. ZANU PF ngainzwe tsitsi ngosiya basa, ngavangosiyira vanogona kurana nyika. Misha yaparara. Kumaraini kwedu pamisha vanhu vanokwana aita 20 vandakaunda vakabuda kuenda kunzo. Misha 17 yakaparara, kungosara misha mitatu chete. ZANU PF ngaisadaro akomana, ndomweya wechisatani chaiwo.
Kadi makadi pastudio 7 apo anamukoma tanonoka wandi nevamwe vose makadi makadi makadi. Inini ndau yawo nemubvunzo panapa, chidai manga matitsirawo mazwi mashoko evaya nevatungamiriri vetriple C vari muno muSouth Africa. Nguva yafamba, nguva yaswedera yekuti tichienda kumaelection, tibvunzirei kuti vane plani ipi nevanhu vavo vari munyika muno, nekuti maprovinsi ese ane vanhu veTriple C. Tinovaona magrupu ese vakaenda Free State, Durban, Eastern Cape, Gauteng province, Mpumalanga. Every province ine vanhu veTriple C. Vane plani ipi navo? Vane mabhazi here vachatakura vanhu kuenda navo kunovhota, kana kuti ndezvekungoita matriple C anoperera mumagrupu zvisina zvazvinozobatsira? Nekuti hama idzi dzakawanda dzedzida kuti dzinovhota asi dzimwe nguva dzinenge dzisina chi zvifambiso zvekuti dziende kunovhota. Kupadi kuitwa mutsove kuti vazogona kutsvaga mabhazi anotakura vanhu vagare vatsvaga mari panguva ino yatiri inoyi, pane kuswera vachingoita zvemusangano pamaWhatsApp group apa, zvino zvasinonyanya kutibatsira.
Maswera sei pastudio 7 pano, ini ndinonzi Dennis wokumabhera paCape Town. Pane nyaya inondinetsawo pano pastudio 7 yekuti vamunangagwa vakabva muZimbabwe muyamaya vachifamba neshoka vakaenda kuMosambique, iko kukazoona ndege vakakwira vachiva muSouth Africa, vakabatsirika kuti vazodzoka kumusha yavapresidendi nokutya kwavo Mugabe. Saka izvezvi vamunangagwa vari kuvharira vanhu matrongo ana Sikala vechiita zvakashata, izvo zvavanga vasikadi kuti zviitike kwavari zvakashata zvacho. Zvakaita Nebuchadnezzar, exactly. Nebuchadnezzar wanga ari munhu wakashata, asi akasati pakupedzisira obva aziva kuti Mwari ndivo vanofanira kutonga nyika ino ende vanofanira kuitira vanhu zvakanaka. Saka zvavasikadi kuti zviitike vamunangagwa kwevari vamugabe vakazviona pakupedzisira kuti nyika yandaa kuenda ika ndaakukanganisa, vakabva vati kumukomana ndiye mukomana chaanofanira kutonga nyika ino. Asi vamunangagwa vanoramba vachitsikira vanhu chena mberi zvavakaramba izvo kuti zviitike pavari. Saka toti Mwari vachatonga, muchaona tii. We'll talk about these things in a later stage, tozobvunzana kuti zvinonga zvakamira sei, because Mwari avadi munhu wakangwarisa kupinda ivo kana kuti munhu anofunga kuti angwara kupinda ivo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tichienda pamepo, vanoona nezvenjodzi iri kukonzerwa nedutu mpengo Hurricane Ian vazivisa kuti vanhu vaurawa nedutu mpengo iri vava zana nevatatu. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vakashanyira Puerto Rico vakashanda nevanhu vakange vachiisa zvinhu mumasaga kuti zvipiwe vanhu vakawirwa nedutu mpengo iri. Nezuro kwakare vaBiden vakazivisa kuti vachabatsira Puerto Rico neimwe zvemari inoita mamiriyoni makumi matanhatu yamadhora yekubatsira vanhu nekugadzirisa zvakapunzwa nedutu mupengo nezvimwe zvine chekuita nenjodzi iyi. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mapato ose ezvematongerwo enyika anofanira kuudza vatsigiri vavo kuti asaita zvekurwisana. Gurukota rezvemari vamuturi Ncube vakurudzirwa kupa bazi rezveutano mari yakawanda mubhajet. Mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi atenga zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana zvekambani yeAlpha Media Holdings inobudisa mapepanhau eZimbabwe Independent, The Standard neNewsday. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wandeye ndichiti muswera zvakanaka.